kwazwai muri Zimbabwe ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki cha ndinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Mike Hove nemusi wechipiri muchirongwa chedu chevechidiki takatarisa nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nayo nyaya iyoyo yekushayikwa kwemabasa munyika asi tichitarisa nyaya yezvekurima muchirongwa tina vajohn muchenje umwewo wechidiki anita basa rezvekurima vamuchenje vakabva kusarudzwa kuti vave mumiriri wezimbabwe uyezve southern africa munyaya yezvekurima nechirungu anoti agriculture ambassador mukambani yekugermany inonzi dutch connect iyo iri kuti iri kuda kubatsira varimi vemunyika dzakasiyana-siyana dzekusouthern africa kusanganisira kuzimbabwe ngatiendei kuna vamuchenje kuitira kutinzwe zvizere vamuchenje ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki makadenyu
ndipo makadize
aiwa tiripo tiritofara zvikuru nekuti mapinda muchirongwa baba
aiwa tinofara nesu
totanga nekuti makorokoto vamuchenje nechigaro chamakawana chekuva ambasada wekuzimbabwe uyezve southern africa mukambani yekudutch connect
ya makorokoto edu ese tisumudzire vechidiki
totanga nekukurukura nezvekambani yacho dutch connect tiudzeiwo kuti kambani yedutch connect inoita nezvei uyezve ndakaverenga kuti kambani yakanangana nekubatsira varimi vemunyika tiudzeiwo kuti ichange ichivabatsira seiko
okay zvaimaita zvakanaka kambani inonzi dutch connect iri based kugermany donzo rayo nderekubatsira maentrepreneurs or ndingati mabhizinesi men vachiri vechidiki vawane access kumarket iri kueurope kwenya kuri kugermany izvi zvinoitwa muburikidza ndingati empowerment yevechidiki kuvalinga kumamarket ari kugermany then kugadzira mapartnership ndingati kusangana kwevekuzimbabwe nevekugermany atinoti mapartnership atinosaindirana pasi ari emabhizinesi toita futi ze inobatsira neyatinoti mentorship kudzidzisa mayoung farmers ari kuzimbabwe achisangana ari kugermany chita atinoti maexchange program kuti vari kuzimbabwe vanomboendawo kugermany vanodzidza kuti germany ri kuita sei then vari kugermany vomboyawo kuno kuzimbabwe tozodzidza kuti zviri kufambiswa sei
saka ivo pavanenge vachiti john muchenje ndiye ambasada munyaya yezvekurima achange achimirira zimbabwe uyezve south africa zvinoreve izvozvo titsananguriro kuti basa renyu rinoita nezvei
basa rangu nderekupa mukana kune vechidiki vari muzimbabwe nevari kusouthern africa vawane access yemarket iri kugermany so zvatinenge tichiita tichagadzira gwaro oratinoti database iya yekuti tinonyora pasi vechidiki vese vari kuita zvekurima muzimbabwe nemusouthern africa tava nedatabhase redu tinovalinga kumainternational markets because ndo missing link pakati pemayoung farmers edu ari kuzimbabwe ari kueurope because isusu tinoproduce padonzo redu nderekuti tikwanise zvataita tizitengese kunze kwenyika that was the missing link yanga iripo then ndinotigadzira tinoti anambotaura tinoti mapartnership todainyogadzira yekuti pave nekudlidzana kunenge kuripo pakati pemayoung farmers edu ari muzimbabwe nesouthern africa neyekugermany
kunze kwekuva nekudyidzana nemakambani ekunyika dzakasiyana-siyana mueurope dziripo here dzimwe nzvimbo dzamakanangana nekuva nekudyidzana nadzo
ndoona sekuti kuti chinhu chizozikamo nedzimwe nzvimbo chinombotanga chaestablished ndinoona kuti nemashandiro atinenge tichiita nevekugermany zvichazarura mukana yedzimwewo nyika because tichange tichiona pamasaisai tichiona pamawebsites edu kuti tiri kufambidzana sei
aiwa takusvika kumagumo echirongwa vamuchenje petai chirongwa muchitiudzawo kuti vanoda kuwana ruzivo pamusoro pekambani yedutch connect uyezve vanoda kuwana mukana wekukurukura nemi munobatika sei
zvatakaita takagadzira facebook peji yedu yakanzi dutch connect ambassador test john muchenje saipapo tichange tichiposta maprogramu atinenge tichiita
avo ndivajohn muchenje umwewo wechidiki anoita basa rekurima akasarudzwa kuva ambasada achange akamirira zimbabwe uyezve nyika dzakasiyana-siyana sekusouthern africa mukambani yekugermany inonzi dutch connect tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamuchenje
maita basa
hama dzangu ngatisanganei patwitter uyezve painstagram @bigmike3 ndiyo username yangu nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove bye bye.